chiparizvino izvi hachina kunyanyoka madzawa zhinji nenyaya yekuti pakakwira kwira mafuta apa vanhu vakangona achikwira achikwira vachimboshamisika. Parizvino izvi havana kukahamadzika zvakanyanyisisa, asi vakungomira kuti vaone kuti vachararama here mundima yacho iyoyi, sezvo mafutadi akwira. Kutiwo uchiti ukwidzire futi munhu anofamba ezvi zviri kunyatsoona kuti anenge akaremerwa, nokuti ukaona kuti pakakwira kana kairi katatu mafuta hafu yegore, kuti ivave mukwidzewo futi kairi katatu mitengo yenyimini yamune muchitakura vanhu, iwo at the same time vasina kukwidzirawo kairi katatu mari yavo yavanohora, munotoona kutoti vanhu vaya vamune muchitakura vaya vanonge vaakutopararawo.
Saka muri kureva here kuti hazvisi kuzoita kuti mukwidze mitengo yamunotakura naye vanhu?
Pari zvino izvi kuti tikwidze zvinhu zvachona hazvisi kubvumira, nenyaya yekuti even kadai ukatoona vanofamba waya waya, nokuti aiti isusu tipataimbovatakura waiti kana vakutsvaira mubhazi chaimu chaima wainyatsoona kuti unoona mabhodhoro ezvinwiwa, zvimapepa zvechikeni, ini mapepa emapaizi, kuratidza kuti aiwa vanhu vafamba vachidya kana maputi. Ezvezvi unokwanisa kuti kubvira kuseni kusvika manheru unokwanisa kuona kana mapepa emazepi mairi matatu chaiwo emaputi, kuratidza kuti vanhu vanenge vakaomerwa zvakanyanyisisa kana vari mumabhazi mavanenge vachifambawo.
Asi muri kutambirawo here zvikonzero zviri kupiwa nevari kukwidza mafuta?
Zviri kuitika ndezvekuti ezvinezvi munhu akanzi kana kuti tsvaga mari yako iwewe yekuti utenge mafuta acho, anenge achipa mareasons ake ekuti ndaiwana sei, ndaiwana kupi, chii chaitika, aupa mareasons ake. Iwowo ndofunga vanenge vane sangano ravo rokuti vakagara pasi voti aiwa isusu kuti tirarame ngatidi ngatiitewo mari yakati. Muri kuzoona isusu taimbove tine maassociations ekuti aigarawo pasi toti aone zvinhu zvazvaita ngatigarei pasi tiitewo mari dzakadai so. Saka munoona kuti isusu sanje tinenge tisingakwanise kuti isusu tivakondrore kana riri bazo rinenge rakazvimirira richitsvaga rega mafuta, hatikwanise kuti timire tivakondrore.
Zvinozokusiyai muri papi mubhizinesi renyu tichiona kuti mune maakuburitsawo mari yakawanda yekutenga mafuta?
Kunenge kwaakupona negwakumukwakwa, nekuti vakomana vaya vanongoti vakangoona vanhu vawanda sezvakaita mabhazi zvezupwa aya paanomboenda kunonwa fuel paipai, vanhu vanosara vasina chokufambisa voungana, vanoita kurumbidza kuenda waya waya, ndopava kuchadyiwa mitengo yakadi yakawandisa ipapo. Muri kuzoona manje hazvisisina chimiro chokuti imari chaiyo chairi kuchadyiwa nekombi.